Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 9 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemire ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhomba zviuru mazana mashanu dzeSinopharm dzanga dzichitarisirwa kupinda munyika nhasi masikati dzave kusvika mangwana. Zimbabwe inoparura mabhazi matsva makumi mashanu. Vagari vekuuzumba vonyunyuta pamusoro peurongwa hwekuvatorera minda yavo kuitira kuti nzvimbo yavagere icherwe matombo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yazivisa nhasi kuti nhomba dzekudzivirira COVID-19 zviuru mazana mashanu zvorudzi rweSinopharm yanga ichitarisirwa kupinda munyika nhasi masikati kubva kuChina yave kuzosvika mangwana. Nhomba idzi dziri panhomba mamiriyoni maviri nechidimbu dziri kutarisirwa kupinda munyika kusvika nemuvhuro svondo rinouya, apo miriyoni imwe chete yeSinovac iri kutarisirwa kupinda zvakare munyika. Bazi rezveutano razivisawo vatori venhau kuti mangwana kunotarisirwa kusvika nhomba zviuru mazana mashanu, zvimwe zviuru mazana mashanu zvotarisirwa nemugovera, kuchizoti zvimwe zviuru mazana mashanu zvakare zvotarisirwa nesvondo. Nhomba idzi dziri kuuya panguva yehurumende yakazivisa kuti vanhu zvikamu makumi matatu nechimwe nezviga zvipfumbamwe kubva muzana, kana kuti 31.9% vabayiwa nhomba yekutanga nyika yose, kuchitiwo zvikamu makumi maviri nezviga zviviri kubva muzana, kana kuti 20.2% zvabayiwawo nhomba yepiri sezvinokurudzirwa. Hurumende ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kudzivirira kupararira kweCOVID-19 munyika. Nyanzvi mune zveutano vari mukuru wesangano re#1980freedommovement uye vari nhengo yePollard Dr. Francis Dana vanoti vanotambira nemufaro matanho ari kutorwa nehurumende mukuwanisa nyika nhomba idzi, vachiti vanokurudzira veruzhinji kuti vatore mukana uyu vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 iyi iyo yakauraya nezuro vanhu gumi nevana. Dr. Dana vanotiwo nekupindira kwave kuita vana chiremba vanoshanda vakazvimirira, vanoona tarisiro yehurumende yekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana ichibatika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ini sachiremba ndinoona zvakanaka zvaitwa zvekuti madoses ataurwa kunzi atengwa aya ma2.5 million ari kuuya pakuya kwewekendi ino yatiri kutaurisa, chinhu chakanaka uye kuti chinhu chinokurudzirwa. Uye chinhu chatinonya kufarira ndechekuti mavhaksini akauya ekuchina eSinopharm pakuongororwa kweinonzi effectiveness kana kuti kushanda kwawo, akaonekwa kuti ane kushanda kwakanaka kunosvika almost ma70%, zvatinoti danho iroro rakaitwa nehurumende rekunyanya kutarisa mavhaksini iwayo anoshandisa kana kuti maitiro kana technology yekare kana kuti imanhomba dzataingobayiwa kubatikira vana vadiki, tinoona kunge zvinhu zvakanaka uye kuti zvinhu zvatinotarisira kuti tichakwanisa kuvane kupreventwa kwecoronavirus zvisina kunyanya kuwana maside effects emamwe mavhaksini ariko asina ane maeffects asati anyanya kunzwisisika. Saka ndikuona kunge chinhu chaitwa nehurumende ichi chinhu chakanaka uye kuti tinotarisira kuti dai vakaramba vachienderera mberi nenyaya iyi, nekuti tiri kutarisira kuti pamberi apa tichaita second dosage kune vanhu vakawanda uye kutopfuurira mberi kana pachizodiwa inonzi booster vaccine. Saka zvinhu zvatinokurudzira uye kuti zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nehurumende.
Tinoona kuti hurumende iri kupinza nhomba dzose idzi munyika, asi nerimwe divi tichinzwa vanhu vachichema kuti vari kukundikana kunge vachibayiwa nhomba dziri kunzi dziri kushayika, dziri kushomeka nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataura?
Isu tinokurudzira kuti vanhu vakwanise kuenda kumacenters mamwe ari maprivate, vakakwanisa kupiwa nhomba idzi kuti vabayiwe, kuitira kuti makliniki aya vari kubaya vasanyanya kuwandirwa nevanhu vanokwanisa kubaya pazuva. Saka nekufamba kwenguva tichionawo nemasuggestions atiri kupa nedzimwe pfungwa dzatiri kupa kumana kupolad dzekuti anonzi maallied health practitioners, zvinoreva kuti vasingori machiremba emadoctor chete, vakaita semadentist nevamwe maphysiotherapist, vakwanise kubayawo nhomba. Zvichabatsira izvozvozvo kuti kubayiwa kwevanhu kuve kuchanyanya kupararira uye kuti zvinhu zvichaitika nekukasika.
Kunyaya yekuti munzvimbo dzakaita sekumaruwa, Dr. Danha, tinoona kuti kune kuine zvipatara nemakirinika zviri mufambo kubva kuvanhu. Vamwe vari kukurudzira kuti dai paitwawo hangadzi pachirungu mamobile clinic. Zvii zvamungataurawo?
Izvozvo tinozvikurudzira uye kuti inyaya yakanaka chaizvo yatiri kuti mamobile clinics ndozvinhu zvinobatsira, uye kuti isusu takaona mamobile services akanyanya kuitwa neZimbabwe National Army akabatsira chaizvo munzvimbo dzakawanda, uye kuti dai vakwanisa kuti veamy vaya vachinamba vachiwedzera mari dzekuti vakwanise kuwana transport dzekuti vafambe munzvimbo dzakashata-shata kuitira kuti tikwanise kubata nzvimbo dzekumaruwa idzodzo, ndiona kunge dai zvakwanisa kuramba zvichiwedzerwa, uye kuti motikari dzinoshandiswa ipapa dziwedzerwe kuti zvinhu zvikwanise kunyatsofamba zvakanaka zvichienderere mberi.
Avanga vari nyanzvi mune zveutano vari mukuru wesangano re#1980freedommovement uye vari nhengo yePollard, Dr. Francis Danha, vari parunhare muHarare neStudio 7. Makambani akawanda anonzi ava kumanikidza vashandi wavo kubayiwa nhomba yeCovid-19 vanenge varamba vachimanikidzwa kuenda pazororo vasingabhadharwe kwenguva inotarwa nekambani yavanoshandira. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti zviri kuitwa izvi zvinotyora kodzero dzevashandi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vashandi vekambani nezvitoro zvakawanda munyika yeOK Zimbabwe vari kuchema-chema kuti vari kumanikidzwa kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Vashandi ava vatiwo vari kuvhundusirwa kuti vachadzingwa mabasa kana vakaramba vasina kubayiwa. Hatina kukwanisa kutaura nemukuru weOK Zimbabwe vaMaxon Karombo, asi sachigaro wekomiti inomirira vashandi mukambani iyi vaWellington Ncube vaudza Studio 7 parunhare kuti sekuziva kwavo kambani iyi haizi kumanikidza vashandi kubayiwa, asi iri kuvakurudzira kuti vaite izvi senzira yekuzvidzivirira pachavo ivo neveruzhinji. Zviri kuitika mukambani yeOK Zimbabwe izvi zviri kuitikawo mumakambani akawanda munyika. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaPeter Mtasa vati zviri kuitwa nemakambani izvi hazvisi pamutemo, vachitiwo sangano ravo richakamirira mutongo wedare reHigh Court pachikumbiro chavakakwidza kudare iri pamusoro penyaya iyi.
Hakuna mutemo unotendera izvozvo. Bumbiro remutemo wenyika, constitution yedu yenyika, inopa vashandi navagari vemunyika kodzero dzakasiyana-siyana dzinoenderana nekuti munhu umwe neumwe anofanira kuremekedzwa somunhu, haafani kubatwa unhapwa semhuka, uyezve kuti mumwe nemumwe anofanira kuzvisarudzira zvaanoda kuti aitwe pamuviri wake. Vanoshandirwa vazhinji nehurumende ngavasambunyikidze vashandi pasina mutemo unopa kodzero kuvashandi, nekuzivisa vashandi kuti kana usingakwanisi kubayiwa chii chaunofanira kuti uite uye unochengetedzeka sei pabasa.
Zviri kuitika mumakambani izvi zviri kuitikawo panguva iyo hurumende iri kumanikidza vashandi vayo kuti vabayiwe nhomba. Kunyange hazvo hurumende isina mutemo unomanikidza vashandi kana veruzhinji kuti vabayiwe, vakuru vakuru muhurumende kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave nenguva vachitaura mashoko anoonekwa sekumanikidza vanhu kuti vabayiwe. Vakambo vemteedzeri wegurukota rezveutano Dr. Edwin Muguti vanoti hapana chakaipa pakumanikidza vanhu kuti vabaiwe sezvo chirwere cheCovid-19 chiri kushaisa pasi rose zano pakuti chopedzwa sei. Vakambo vegurukota reutano panguva yehurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti hapana chikonzero chekumanikidza vanhu kuti vabaiwe nhomba vachiti vanhu munyika vakapiwa dzidziso yakakwana vanobaiwa nhomba pasina chinonetsa.
Chinofanira kuitwa nehurumende zvinopanzi pokuwesta ink nebepa netime yepaTV vachitaura zvokumanikidza vanhu. Ngavaudze vana veZimbabwe kuti nhomba iri kushanda here. Pavanhu 1 million vakabaiwa nhomba, vangani vakabatwa nechirwere, vangani vakaenda muhospitari, vangani vakafa. Toziva kuti nhomba iri kushanda. Kana isingashandi tozoti haisi kushanda. Vana veZimbabwe vanongoda proof, unyanzvi hwescience.
Taedza kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri kuti tinzwe kuti ndezvipi zviri kuitwa nehurumende kudzidzisa veruzhinji pamusoro pekubayiwa nhomba asi nharembozha yavo yange isingabatike. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Zimbabwe yava nemamwe mabhazi matsva makumi mashanu eZupco ayo ari kutarisirwa kurerutsa dambudziko rezvekufambisa munyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaparura mabhazi matsva makumi mashanu akapinda munyika nezuro, uye mabhazi aya anotarisirwa kubatsira mukupedza dambudziko rezvekufambisa iro riri kunetsa vakawanda munyika. Vachitaura pachiitiko ichi, vaMnangagwa vati pane mamwe mabhazi zana ari munzira uye vakurudzira ZUPCO kuti ibate mabhazi aya zvakanaka pamwe nekuona kuti afamba nenguva dzinorerukira veruzhinji. ZUPCO yave nemabhazi anodarika mazana manomwe munyika yose. Mabhazi aya anouya mushure mekunge ZUPCO neNational Railways of Zimbabwe vaparura chirongwa chezvitima zvekutakura vanhu muHarare neBulawayo svondo rino. Svondo rapfuura vaMnangagwa vakavhurawo matare matsva kuChinoyi uyewo vakaparura zvirongwa zvitatu zvemombe dzemukaka kuMondoro. Asi vamwe vanoti kunyange hazvo zviri kuitwa navaMnangagwa zvakanaka, vanoona sekuti vanofanira kusiyira basa iri kumakurukota avo kana vamwe vashandi vakuru muhurumende. Mumwe mugari weMuHarare aramba kudomwa nezita anoti mutungamiri wenyika anofanira kuvhura zvinhu zvikuru kuru chete.
Tidai vanga vari kuti mamwe mabasa afanike kukomishina mabhazi nekuti vakazviita pekutanga zvakusarira mamwe makurukota avo. Zvekare vanofanirawo kunge vachisiyiro mamwe mabasa kune vanhu semutungamiri kuti asaramba achingoita zvose ari mumwe chete, nekuti zvinozoita dambudziko serava vakamboita vachinzi vanyanyoshanda. Zvimwe zvacho ndizvo zvihonzeri yacho inenge yakonzera.
Mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vanoti ndizvo zvinotarisirwa kuti mutungamiri wenyika avhure zvinhu zvikuru, asi vakati munyika hamuna budiriro, ndosaka vaMnangagwa vachiwanikwa vachivhura kana zvinhu zvidiki diki.
Zvinenge zvichida kuti munyika munge mune budiriro, munge mune huru maprojects makuru iwawa sendiri kutaura. Ekuzotoda hamutungamiri unoti haizvo ndezvenyuwo vadoko maminista. Asi dambudziko raitika munondoro kuti hamuna izvozvo zvikuru zvingavugwa nomutungamiri wenyika. Saka zvikuru zviripo zvinenge zviri zvidoko izvozvo ndozvava kutoita. Saka dambudziko guru riripo nderekuti munyika hamuna budiriro iri kunyanya.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti nyika yakatarisana nesarudzo, ndosaka vaMnangagwa vachida kuonekwa pese pese.
Uri wavo hauna delegation yemaduties. Vanoita utongi hwokuda kuita sekuti vaita zvechimbimbindo kazvo. Hurumende inorangwa nomunhu wani, hurumende unorangwa napurezibhozi. Nezvese yavo iyeyi yavari kuita zvinhu vachapedzera vakunda kundoita official open mabhini zvakambidwa nana vachina Martha Marusapo. Zvinenge tingatarisiri kuti zviitwe nemutungamiri wenyika.
Asi imwe nhengo yevechidiki mubato reZANU PF vaPeter Matange vati hapana chakashata pane zviri kuitwa nemutungamiri wenyika, vachiti vari kuzadzikisa zvavakavimbisa musarudzo dza2018.
President Mnangagwa takaona vana vachideclare mazuva apera kuti nguva yekungota maprojects epamuromo chete kungotaura asingazadzikiswi yakapfuura. Saka tirikuona kuti vari kuramba vachiita vachimhanya nzvimbo nenzvimbo, vachimhanya nguva nenguva kuti vaite maprojects chete avarungoona kwaari kuitwa.
Vaendera mberi vachiti vamunangagwa vari kusimudzira nyika kuti ifambirane nenyika dzese dzemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangosha.
Vagari vekuzumba mudunhu remashonaland East vanyorera tsamba yenyunyuto pamusoro pekambani yeHygiene kumukuru anoona nezvekupiwa kwemaresinesi ezvicherwa pamwe nebazi rezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reEnvironmental Management Agency of Zimbabwe, vachiti havasi kuda kuti kambani iyi ishande munzvimbo dzavanogara. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemubhuku rekwakaseke vachibatsirwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti ZLHR vanoti vanokashikamadzwa kuti kambani yeHygiene yakatotanga kutara pekuisa migodhi yavo mumusha mavo vasina kana kumboziviswa. Mutauriri weZLHR vakumbira Mafunda vati vaLove Mokaseke avo vari kumirira vamwe vavo vanoti vari kushamiswa zvikuru nekutarwa kuri kuitwa nzvimbo ichange iri pasi pekambani iyi. Vanoti nzvimbo iri kutorwa nekambani iyi inosanganisira minda yavo, mafuro ezvipfuwo zvavo pamwe nedzimba dzavo. VaMafunda vati vanyorera kumukuru anoona nezvezvicherwa kumashonaland East kuti vawane ruzivo kuti kambani yakapiwa residence here uye kuti pakatevedzwa here mitemo yenyika.
Kumbira tsanangudzo kana maexplanations nezvakarerekera nenyaya yekuti pane chinonzi muchirungu prospecting license here yakapiwa kukambani yeHygiene Mining Company inoda kuita zvokumaina matombo kana kuti granite kuZumba uko.
ZLHR inotiwo kunyange hazvo dai kambani ikave neresinesi panenge pakatyorwa mitemo inosungira kuti vanenge vawana maresinesi munzvimbo inogarwa neveruzhinji vanofanirwa kutanga vaita hurukuro nevagari vobvumirana. VaMafunda vatiwo vanyorerawo kuEMA kuti vaziviswe nesangano iri kuti rakapa here kambani iyi magwaro anoratidza kuti kuita migodhi yayo munzvimbo iyi hazvina njodzi here kuvagari.
Bvunza zvakare EMA, Environment Management Agency, kuti pane assessment yakaitwa here inonzi muchirungu environmental impact assessment yekutarisa kuti nzvimbo yakamira sei yakamboitwa nyaya dzekuda kuchera kana zvicherwa kana mining project iyoyi. Kana iripo vachinopfuura vati vari kudawo kuonawo gwaro iro recertificate iyoyi.
Hatina kukwanisa kubata mukuru anoona nezvekupiwa kwemaresinesi ezvicherwa kumashonaland East uyewo tatadza kubata gurukota rezvicherwa vaWinston Chitando kuti tinzwe divi ravo. Mutauriri weEMA amai Amakela Sidange vati zvoni zviri kutaurwa mutsamba yazvinei navo sezvo iri nyaya yekutarwa kwenzvimbo yekuchera zvicherwa. Vatiwo hapana tsamba yavati vapa kukambani iyi inobvumidza kambani kuchera munzvimbo iyi.
This letter is not for environmental management agency. Number two, if we are to look at that, we are quoted as to answer towards the environmental management environmental impact assessment. This letter is talking about pegging, which is not the pegging of EMA. And the number three, the environment, we are yet to receive the full EIA application.
Tsamba iyi haisi yeEMA. Chechipiri, kunyangwe takanyoregwa tsamba iyi iri kutaura zvekutara zvinova zvisinei neEMA. Chechitatu ndechekuti hatisati tatambira magwaro ekambani iyi ekunyorera kuti vaongororwe neEMA kuti panoita kuchera here.
Asi kanzura weWard 14 vaFagio Zvondai Marowa vakaudza Studio 7 kuti vagari vemunzvimbo yavanomirira havasi kuda kuti kambani ichere matombo munzvimbo iyi. Mabhuku ari kubatwa muurongwa uhu anosanganisirawo Chimina, Mukonzi, Manyani neGotora. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuHygiene iyo inonzi nezvezvarwa zveZimbabwe pamwe nezvekuChina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuCameroon vanoti vari kuedza kubvisa vana vadiki vari kushanda mumigodhi yegoridhe iri kumuganho wenyika iyi kuri kumabvazuva. Cameroon inoti vamwe vevana ava vakatiza misha yavo zvichitevera mhirizhonga iri kuitika muCentral African Republic. Zvikoro zvakavhurwa muCameroon nemusi wemuvhuro, uye bazi redzidzo rinoti zviuru nezviuru zvevana hazvina kudzoka kuchikoro, zvikuru vana vari kumuganho wenyika iyi neCentral African Republic. Vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vakaungana nezuro muguta guru redunhu reCalifornia reSacramento, vachiratidzira kusafarira kwavo urongwa hwedunhu iri hwekuda kumanikidza vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19. Nhengo dzeparamende dzedunhu iri dzambosendekawo bhiri remutemo unoda kumanikidza vanhu kuti vabayiwe nhomba kana kuti vaongororwe chirwere cheCOVID-19 svondo roga roga, kuitira kuti vachengetedze mabasa avo. Shondo maute mugini achitungamirwa naColonel Mamadi Domboya akapidigura hurumende yava Alpha Conde. Vakonde avakavandudza bumbiro remitemo kuti varambe vachitungamira nyika iyi vakasarudzwa gore rapera musarudzo dzainge dziine mutauro wakanyanya. Izvi zvave kureva kuti muAfrica mauto apindira munyaya dzezvematongerwo enyika achiedza kana kutopidigura hurumende kanodarika mazana maviri. Burkina Faso ndiyo ine mauto akapindira zvakanyanya kanosvika 10 ichiteverwa neNigeria kasere. Mauto akapidigurawo hurumende muZimbabwe muna 2017 kanova kekutanga zvichiitika munyika. Panyika dzemuAfrica 53, nyika 40 dzine mauto akapindira mukupidigurwa kwehurumende. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika izvi zviri kudzosera Africa kumashure munyaya dzeutongo hwejekerere, kunyange hazvo yange yambopemberera zvakaitika kuZambia, uko kwakatambidzanwa masimba murunyararo. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa Mavhinga pamwe nenhengo yeZano PF vaGilbert Dzikiti. Totanga kunzwa kubva kuna vadzikiti.
Vamwe vacho vemauto emugini anotonziwo maFrench legionnaires, kunyanyanya ivo ava vabvuta masimba. Zvavanda tinose malegionnaires kudaro vanenge vachitonzi maFrench citizen, and their interest is kuti vanofanira kunge vachiita utongi hweFrance huve munyika dzese dzepasi rino. Saka ndopaunoona kuti kana vachishanda iye ari munhu ari mwana womugini, asi chinangwa chaka chiri chekuparidzira huvapo hwe the French system, zvinoreva kuti haasipo pakuda kushandira zvinangwa zveAfrica. Zvokuti ndotoshamisika African Union or ECOWAS ichikwanisa kutogara pasi nemunhu akadaro ane background iyoyo yekuti is a French legionnaire. Zvinokonzera kuti tione kuti zveshuwa tichiripo paupambi hwekare. Militari dzemuAfrica dzinofanira kurumuka kubva muzviwanikwa zvinobva kunze, kubva mukutora hunhu hwekunze, kubva mukutora chivakisiriswa chekunze, dzichiita kuti vana veAfrica vave exposed zvakainyanyisa pakuzosvika pakutotora chimisikidzwa chinyika dzekumavirira vachiita dzavo izvozvi. Saka our military are becoming projects of the Western hegemony agenda yekuda kuramba vaine influence. Izvi zvakanangana nei? Zvakanangana nemabusinesses. Tinoona kuti musuno wezuro ndizuro the former president vaNicolas Sarkozy veFrance vakanga vari mumugini vaine mainterests, vakanga vaenda vaima business people from France. President Conte vanonzi izvo vakanga vasina kuwirira zvikuru neyo mabhizimisi ava, zvokuti vakanga vasina kuvapa maraisensi yekunge vachishanda vari mugini. Asi tinoona pasina mazuva mazuva vasakuzi vadzokera, iye mukomana wechiuto ndopaanopinda opa vapirigura hurumende iripo.
Vamavhinga, kandai renyu tinzwe. Zvakaitika kugini zvinopa zvidzidzo kuutungamiri wenyika yeZimbabwe kuti zvinokosha kuremekedza vanhu, kodzero dzevanhu nekuremekedza utongi hwejechetere, nekuti kana zvikaitwa zinyekenyeke zvinorunzira kuti zvichida pane vamwe vanozotora mutemo voisa mumaoko mavo kumauto sezvakaitwa kugini. Saka ichenjedzo yakakosha kuna vamunangagwa nehurumende yavo kuti vagare vakangwarira kutungamidza zvido zvevanhu munyika, kwete kufunga kuti masimba angatorwa sechigodo chesipo chinofamba chakabatwa. Masimba anofanira kuti ashandire vanhu. Asi zvakarewo imwe chenjedzo iripo ndeyekuti ngazvisava izvo mucherechedzo wekuti kana pachinge paita dambudziko mune zvematongerwo enyika mauto opindira, nekuti hazvisi pamutemo. Chinoda kuti chiitwe ndechekuti sarudzo ndodzinofanira kuti dzishandiswe kubisa vatungamiri venyika, kwete mauto. Asi tinoziva kuti zvinoitika, zviri kuitika sezvataona kuginiko zvino, kuti dzimwe dzenguva mauto anopindira kunyangwe zvazvo zvisiri pamitemo yenyika nemitemo yesangano remuAfrica reAfrican Union.
Vadzikiti, chii chingadzidzwa neZimbabwe pane zvakaitika kuginizvi?
Tinofanira kutsazanura nekuongorora kunyanya kubva kuAfrican Union, ECOWAS, nesu vacho vacitizens yeAfrica, kuti tiri kumboendepi, tabvepi, takanangepi. Plus tiri kufudza nekufamba nevana vedu here pamwoyo nepapfungwa nepakuita. Ndodambudziko randiri kuona ratatarisana zvikuru nazvo. Vandoda kuti engo titarise neengo iyo panyaya yekupidigurwa kuhurumende. Ndoda kudzoka kumashure zvakare ndichibva ndatini, tarisaika vanhu vemugini vakavhota vachitendera vakonde kuti vaite tsedzitemo.
Peta ichirongwa chedu vamavhinga, tisaswerera kuvhiyakatiyo.
Vanhu vangade zvavo kupomera nyika yeFrance nehurumende yeFrance kuti ndo yarunzira. Asi zviri pachena ndezvekuti munyika yeGini manga mire matambudziko mazhinji ekuti mutungamiri wenyika vaAlpha Conde vanga vasiri kucheuka nhuna dzevana veGini. Vanga vasiri kuteerera zvinodiwa nevanhu, uyezve vanga vapinda ketatu musarudzo vachimanikidzira. Asi mhuri yavo nevamwe vashomashoma vachishandisa upfumi hwenyika sekuti upfumi hwekumba kwavo. Izvi ndo zvarunzira kugunununa kumauto, kwete mauto ekumusoro asi mauto epasi, nekuti munhu atungamira kupidigurwa kwehurumende yeGini ane chidanho chakenel, kwete kuti major general kana vamwe vari kumusoro.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vadhewa mavhinga vachitaura vari parunare kuBritain. Manzwa zvakare kubva kunhengo yeZANU PF vaGilbert Dzikiti vachitaura vari parunare muHarare. Muri kurenga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyika pamwe nedambudziko reCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Nhomba zviuru mazana mashanu dzeSinopharm dzanga dzichitarisirwa kupinda munyika nhasi masikati dzave kusvika mangwana. Zimbabwe inoparura mabhazi matsva 50. Vagari vekuuzumba vonyunyuta pamusoro peurongwa hwekuvatorera minda yavo kuitira kuti nzvimbo yavagere icherwe matombo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 9 Mpandula 2021 ku Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
owezitimela lokhu uhulumende azamuntu akwenze shuwa kuthiwa yi-non-starter akusoze kusebenze ngoba isitimela sehlisele main station lapho endihlala khona siyagada isitimela kuyafanani kuyi-2 kilometers kathi manje kuzanisiza ngani ukuthi ngiyogada leso sitimela ngifike sikhathi bani emsebenzini.
Uzulu wakubulawayo ukuthi imizamo kahulumende yokulungisisa udubo lokusilela kwezimota ezithwala abantu iyancimeka, kodwa ethi ukhathazwa ngumango kumele awuhambe elanda ukugada izitimela lezo. Abantu bezimbabwe bakhanya sebebuyela kancane kancane ezikhathini zokusebenza ezaphambilini kokuqhamuka kwe-COVID-19 yakeye. Iningi livumelana lophenyo lwabe-Afrobarometer oluveza ukubana abantu bezimbabwe abafuni inkokheli yomdabu ingene kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu, 31,422, bahlatshiwe ijekiseni lakuqala lokuzivikela ku-COVID-19 ele-vaccine ngokutshona kwelanga layizolo. Lokhu kutsho ukubana sebephose bafike izigidi ezintathu, 2.8 million, asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Uthi abazinkulungwane phose ezingamashumi amathathu njalo, 27,711, abahlatshwe ijekiseni lesibili, bengeze leli nani lisiya kwabaphose bafike izigidi ezimbili, 1.8 million. Uzulu wakubulawayo uthi imizamo kahulumende yokulungisisa udubo lokusilela kwezimota ezithwala abantu iyancomeka, kodwa ethi ukhathazwa ngumango okumele awuhambe elanda ukugada izitimela ezasungula umsebenzi wokuthwala abantu zincedisana labamabhasi aweZupco. Abantu bakhala njalo ngokuba khatshana kwendawo lapho abehlela khona lezi zitimela sebephindela emakhaya bevela emsebenzini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe, NRZ, isimanyane leyamabhasi eZimbabwe United Passenger Company, iZupco, ukuba iphathise uZulu ngendlela zokuhamba ngemva kokuba uZulu ekhanye ehlupheka kakhulu ngokusilela kwamabhasi. Umhlali wakobulawayo, uMnumzana Mthokozisi Msipha, uthi lanxa uhulumende esenza yonke imizamo ngokwengezelela indlela zokuhambisa, udubo lukhona.
Hayi, isitimela eziningi vele zangkhona zifile ngoba vele xa kungela isitimela esitsha khathesi lesikhathi esiyazihlezi ngakhona amboni ukuthi isitimela singaba lesitimela esingase esingayenzisa ukuthi abantu bathove ngesitimela for i-one month sibila. I don't think ukuthi isitimela singafika endaweni enjengaleyo. So hayi, i-transport for kusitimela hahla beseceleni ngoba kunini umele uvuke isikhathi bani usiye esitimeleni ukuthi uzeibambe isikhathi uyehlikela ngapho nusebenzela ku-30. So umele ehlikele flyover emzilika engubenja uzeibamba ku-30. So anto yabona ukuthi i-transport yesitimela vele yona kwesinye isikhathi iyabibhadaleka, but ukuthi uyekufikisa lapho umele uyekhona ngesikhathi hhayi akuhambelani.
Unkosikazi Nomsa Hadebe, isakhamuzi sakobulawayo, uthi kathembi ukuba izitimela ezikhona zingenelisa ukuthwala abantu okwesikhathi eside ngoba sezigugile.
Ilizwe lethu leZimbabwe leli selisinika uZupco train ibe yisimanga kithi ukuthi isitimela sesingatshintsha sibe nguZupco njalo. Asazi esikufunayo i-transport, but okusalayo ukuthi i-transportation leyo isitshiya khatshana okuthi khathesi abantu abasebenzi bakulockdown bamisiwe abanye. Izigebe bakithi singagebenga Njalo ayinsoli i-government, i-government isincedile sibili ngokwengezelela. Kodwa i-service kwesinye isikhathi uthi uyasigada isitimela. Uthi ufika maybe eMpopo ma station isitimela sesifile when e-Cut Park. Uyafika isikhathi bani 12 o'clock ebusuku kumbe ngo-1 ebusuku. Umbucini usilala esitimeleni. So asazi kuhle yebo kodwa ha.
Unkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi izitimela zidalelwe imango emide.
Xa sikhangela nelo hlupho lwe-transport koBulawayo, owezitimela lokhu uhulumende azamuthi akwenze, shuwa kuthiwa yi-non-starter, kuthiwa yinto engeke isebenze. Akusoze kusebenze ngoba isitimela sehlisele main station. Lapho endihlala khona ngisiyagada isitimela. Kuyafanani kuyi-2 kilometers. Kanti manje kuzanisiza ngani ukuthi ngiyogada leso sitimela. Ngifike sikhathi bani emsebenzini. Ngiyafika seniginqe ngangcola. Sitimela zikhangelelwe ukuya khatshana endaweni ezikhatshana ukuthi ngeHarare, ngeFollows, ngeMtare. Hayi khona koBulawayo umuntu emsebenzini.
Isakhamuzi sakoBulawayo eCountry Park, unkosikazi Senzeni Mthupha, uthi kaluboni uncedo lwezitimela.
Ekhawuthi phakathi thina sebesihamba maybe o-1 hour kulanda isitimela. Abe bayengezelela amabhasi. Ikhawuthi phakathi khona kuyo elozulu omningi. Lokho kwesitimela singasoze sihambe eTarens, sizohamba esiporweni.
Umongameli Emerson Mnangagwa lamhla wethule umbiko othi uhulumende wengezelele amabhasi kaZupco ngangamathumi amahlanu i-50. EHarare isitimela sesiqalile ukuthwala abantu besuka lokuya emalokitshini aduzane lesiporo. Umqondisi weZupco umnumzana Evaristo Madanga wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa utshele iStudio 7 ecingweni ukuba akukafakwa ilanga isitimela esiyaqala ukuhamba koBulawayo kodwa uthembise ukuba kuseduze njalo bakhangelele ukuqala ngesiya eCountry Park kanye lesiya emganwini. Okutsho ukuba abantu abahlala ngokuya emalokitshini lawa bazasizakala ekuhambeni. UMadanga ukhuthaze uZulu ukuba amukele imizamo kahulumende yokuletha indlela entsha yokuhamba njalo uthe inhlawulo eyokugada isitimela iyafana leyokugada ibhasi lamakhombi kaZupco. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
UZulu weZimbabwe usebuyela ezikhathini zokusebenza kusukisela ngo-8 ekuseni eqeda ngo-5 emini yantambama ngemva kokuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown ngumongameli Emerson Mnangagwa ngolesibili eyikhipha kulevel 4 isiya kulevel 2. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Phansi kukalevel 4 COVID-19 lockdown, amabhizinisi eZimbabwe abesevalwa ngehola lesithathu 3:30 emini ngesikhathi ilizwe lizama ukumelana lobhubhane, kodwa okwamanje asevala ngehola lesikhombisa 7 PM ntambama. Indawo ezifana nezokudlela, izitolo ezithengisa ukudla lokunye okusetshenziswa nguZulu nsuku zonke ezama-supermarket, lezinye seziqalile ukulandela iziqondiso ezintsha lezi. Iningi lisithi lokhu kuzanceda kakhulu. Isiqondiso sokwalela abantu ukuhamba-hamba ngezikhathi ezithile se-curfew laso siyekethisiwe, sebevunyelwa ukuhamba phakathi kwehola lesihlanu nengxenye ekuseni ngo-5:30 becina ngehola lethumi 10 PM. Amankampani amaningi amancane lamakhulu athi lokhu kuwasiza kakhulu ukuba athole inzuzo, ngoba iningi lawo kade esevele singenelelisi ukuthola imali yokubhadalela indleko zokusebenza lokuholisa izisebenzi phakathi kwesikhathi abakade besinikiwe. Umholi wenhlanganiso yaba kumabhizinisi ezitolo e-Confederation of Zimbabwe Retailers, umnumzana Denford Mtashu, uthe leli nyathelo likahulumende lizabanceda kakhulu.
The Confederation of Zimbabwe Retailers wishes to thank His Excellency the President Dr. E.D. Mnangagwa for extending trading hours and also bringing down the COVID-19 lockdown level 4 to level 2. This will allow more economic activity to take place both in the formal and informal economy.
Sibonga kakhulu umongameli ngokwengezelela inani lamahola emsebenzini.
ngesikhathi lizwe lizama ukulwisana lophubhane lwe-COVID-19. Loba nje sekulamahola amaningi okusebenza, sikhuthaza abantu ukuba balandele iziqiniso ze-COVID-19.
Umtasho uthi kuqakathekile ukuba abantu bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ukuze bavikeleke kubhubhane lolu, njalo amabhizimusi lempilo zabo zibuyele esimeni sakudala. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uthe sekumele amankampani avikele izisebenzi ngesikhathi lesi.
Okuqakathekileyo kakhulu kumbe kunhlanganiso yezisebenzi ukuthi ama-measures wonke nje angabathathwa nguhulumende ukuvikela lo mkhuhlane. Kuqakathekile ukuthi kukhangeleke impilo yezisebenzi kumbe singathi i-health yalaba abasebenzayo. I-concern yethu kakhulu, siyananzelela ukuthi nxa uhulumende ethatha ke ama-measures athize abasakhangeli ukuthi aza affecta izisebenzi okungakanani.
Kubuye sithi ngabe uhulumende wangenela endabeni zokuba izisebenzi zithole iholo elingcono ngoba i-lockdown isiphazamise impilo zabaningi.
Sesibone izisebenzi zilahlekelwa liholo, abaningi njalo belahlekelwa imisebenzi, abanye njalo bengena engozini zokubamba umkhuhlane lowo ngokuthi nxa bedingakala ukuthi bebe semsebenzini abanikwa okweneleyo.
Umnumzana Peter Chirema ophila ngokuthengisa eHarare kule nyathelo lokwengezelelwa kwesikhathi sokusebenzela imuli yakhe.
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi sibone indawo ezinjengama-bottle store le-transport yamabhasi lokunye kokubuyela emgwaqweni, ngoba kuyabe kuyenelisa ukuthi labo bathi bengasebenzi labo bekwanisa ukuthola imbijana leyo abasebekwanisa ukuyithola njengoba bebehlezi isikhathi sonke lesi. Kuthi ngabe kuyayenza ngabakwanisa ukulungisa indaba ye-transport le, ngoba emgwaqweni kuyadula lapha ukutravela. Sicela ukuthi bayabonisane njengohulumende ezuku.
Loba nje uZulu esephindela kancane kancane emsebenzini, iningi likhala ngodubo lokuswelakala kwezimota zokuhambisa, likhuthaza uhulumende ukuthi kumele avumele ukuthi izimota ezazikula umsebenzi ezazisebenza phambilini kokuqhamuka kobhubhane ziphindele emgwaqweni zingekho phansi kukazubukho. Ngakwelakhe icele uhulumende usethethe inyathelo lokuvuselela ukuhamba kwezitimela ezizanceda abantu abaya emsebenzini emizameni yokuqeda udubo lokusilela kwezokuhambisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Isizalwane seZimbabwe esesiphindela kwelebhilithane lomdeni waso unkosikazi Faith Ben Malinga Nkosi uthi ihotela lapho abahlolwa khona isimo sabo se-COVID-19 lomdeni wakhe e-quarantine ayihlanzekanga, okubangele ukubana omunye wabantu bakhe agule ngenxa yokudla okonakeleyo. Isiphathamandla saleyo hotela singazibethanga ngegama, sitshele iStudio 7 ukuthi ithumele imibuzo ngencwadi yebulenjini e-email ukuze sizwe eyabo ingcazelo ngalolu daba. Incwadi le ibilokhe ingakaphendulwa lapho sesisiya emoyeni. Kodwa unkosikazi Nkosi usichazisela okuningi ngalolu daba.
Hambe nje kuhle sibi, azange sibe lohlupho ukuhamba, although nje kusiba lama challenges analawana ama-COVID test ofanele waye before lihamba, but what can you say? Le mizi lokuphenduka, uhlupho esibe nalo kakhulu ukuthola i-quarantine hotel ECTN number. Yokuthubuye beku-allocate that hotel because awukwanisi ukungena endizeni ungalayo i-passenger allocator form. So for you to get that form, yokuthi ube ne-CTM number. I-CTM number ukuthi abantu be-quarantine manezi-quarantine bakunike, hhayi mistake. Bacheck-a in isigijima sofele 3 hours, 2 hours looking at i-CTM number.
Kungabe kuyikhaba kwenza kumuntu wonke kulelo lizwe, kumbe kungabe kulobandlululo na?
Ngicabanga ukuthi mina ngokubona mali se-Khani Airport liyalindwa yibhasi vele ezahambela ikushiya emahoteleni nxa seliqeda ukudlula ku-immigration. So lapha into eyenzakalayo liyabe libaningi lisiyaphayilwa lonke lihamba lisiya ku-quarantine. Baqala kuhamba kuthiwa amamhlophe bahamba bethiwa kushibha bethi nangokwani sengothatha babethiwa endaweni ezi-right. Safala thina sesingabantu abamnyama esangena kwena leyo hotele esikuyo.
Uthe umumo okule hotela awulingani le mali elibhadalile. Ungasichazisela ukuthi
kunjani? Akulingani, akufanana kusukunyiso la kancane. Reason ngisho njalo, uma ubhadale i 2200 something uyi 1 like thina singu 4, ibhili yethu ibe yi 3300 which is an understand kanjani. So singu 4 yi 3325. You'd be expecting ukuthi uthole ukudla okugood standard. I-quarantine is fine but it's not a pension. But ukudla okubuyayo i-rice yama like it's an Indian menu but not in a good standard. I-rice owomileyo nala soup okubolileyo ile evidence of ukudla okubolileyo ekade sekuphiwa amalanga azafika 6 umntwana waze wahamba wayedezela ehuda kakhulu ngokudla kwabo okubolileyo. Ikhethe ngiyenze ividiyo yahamba viral. Umanager omkhulukhulu emanager olehotele wangilanda. Wangiyenga waze zaphiwa ama-ice cream, zaphiwa yonke into ongayicabanga. Ekade singathiwa from sifika. Wasitshela ukuthi thina singaka-odi ukuze ku-odwa ngabaningi. Thina seleza besifonela everyday besinike okwethu ukudla okuhlukile. So, lapha ukudla okuhlukile abanye-ke abakwani abangakwanisi ukukhulu bathiwa ukuthi bona-ke bayafa ngokudla okubolileyo. Thina mina ngoba sengibange umsindo sokufanele ukuthi ngibe ngiphiwa i-treatment. Mina angifuneli mina i-treatment ebesa standard. Ngifunela i-community yethu yonke. Kungabi khona umuntu ofa ethule lapha khona ethi ngoba uyesaba ukukhuluma. Silamalungelo sonke mina.
Sikhuluma nje umumo usunjani kathesi. Ubona ingani abanye labo bengazuza isiphatho esingcono. Kumbe kunzima ukuthi ubone ukuthi abanye bona baphathwa njani.
Kunzima ukuthi ubone ukuthi abanye baphathwa njani ngoba livalelwe awuphumi phansi. I-security bahleli khona to khona phandle and namuhla ngikhuluma ngosuku lwanamuhla bengifonela umanager eshukwathi sifuna ukudlala ngithen phandle sithi mina ngicela ngisophe ukusinikeza ukudla kokufaka amasethe ngathi ngifake ngebhakeni or ethithi mi abanye abantu abakhompleni ngokudla funa sijayele abantu be-Bangladesh igama engilithole kumanager namhlanje labanye abantu abathule abangakhompleniyo so lina zalinika i-standard so khona okhamba kungenza ngibone ukuthi abanye abantu yadali idozi lapha bakwanisa ukukhuluma bakhathalele ukuthi abhadale amatulizawanalawa amaningi adle khona ukukudla okubolileyo aphuma.
Lo ngunkosikazi Faith Ben Malinga Nkosi, isizalwane seZimbabwe esesihlala eBhilithane. Ubexoxa lapho loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona ngale kweleBhilithane. Abantu abaningi bavumelana lophenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso ye-Afrobarometer oluveza ukubana isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa lambili ekhulwini 72% sabantu beZimbabwe abafuni inkokeli yomdabu ingene kwezombusazwe. UZulu uthi inkokeli yomdabu iyahlonitshwa kwezamasiko ngakho-ke uthi awumelanga isekele amabandla ezombusazwe. Njalo isisekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukubana kumelanga iphatheke kwezombusazwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance, lo mnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela izombusazwe. USibanda nguye osungula lingxoxo.
UZulu weZimbabwe ucela ukuthi izinduna zethu lezinkosi zethu ziphatheke kuphela edabeni lokugcina ubuntu bethu. Kusenziwa izinto ngendlela elohlonzi engeke icatshangelwe ukuthi mhlawumbe igijimisa indaba zomunye umuntu kodwa igijimisa indaba zomphakathi ngalolo hlobo. Bangomajistrate phela abantu laba esikhathini esiningi bayathonisisa amacala benza lokhu nalokhu but nxa sebephatheka kwezombangazwe lanxa sebetholisisa izindaba bekhangela umhlaba abantu baza kuthola kunzima ukuthi bakhole ukuthi umuntu lowenze akwenzayo ngendlela engela kukhethana.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke baba uMlalazi, uyibona njani indaba leyi ngamatshani baba?
Ya, ngiyabonga bamthemba. Wambono nje mase sikhulumane inkokheli zabantu, inkokheli zosiko lezi thina abantu bamnyama ngibona ngani siqine khonapho. Mase kuhlanganiswa ngendaba efana nokuthi kumele bengaphatheki ku-politics. Afrobarometer leyo mabeyibala ngizwisisi khonapho ngoba umuntu uma eyinkokheli ekhokhela abantu kufuneka abe involved kuwo konke kukhona. But mina ngibona ngani ichayisa entweni eyodwa ukuthi uma uyinkokheli ikakhulu amakhosi yethu kumele the government of the day ma ukuthi angazi ukuthi iyabisebenza kanjani government of the day, but ngibona ngani kumele besebenze ne government of the day. Ma namhlanje ukuthi kubusa noma iZANU-PF kumele basebenze under umthetho welizwe abangamakhosi bangeke phela beoppose umbuso ukho okhona. Ma kufika njalo mhlawumbe namhlanje kubuse yona iMDC nabo kumele beexpect ukuthi basebenze nezinduna zabantu. Ngoba abantu laba kakhulu especially politics e-Africa ngibona ngani ibhale kwezinye indawo, ibhale ngabanye abantu, ibhale ngamanye ama-races, ibhale kwamanye abantu kunama-interest akhona ayancindezela abantu bamnyama. Kodwa nokubona kwami ngibona ngani amakhosi yibo abantu kumele kunesisindo sathu abantu bamnyama njengabantu be-Africa nje kumele amakhosi siyahloniphe. Noma umuntu oyi-political leader noma upresident umongameli elizwe ma efike esigabeni nje kunonduna khona kumele azi ukuthi ufike kumnikazi wendawo. Yibo abantu ababaluleke kakhulu abantu. Abantu esingabavoteliyo labo ngabantu okumele thina sele sibahlonipha. Noma kungene phi inkokheli noma amanchesi lakho kuliphi ibandla thina kumele sikhokhelwe izinduna zethu.
Ye, siyamuzwa lapha-ke lapho khona ubaba umlalazi baba uSibanda. So uthi lapha kuthiwe ukuthi phela inkokheli yomdabu layo iphakathi vele kwezombangazwe nxa sikhangela kathesi njalo nxa sikhangela sijula sibili inhlalo yabantu. So ngeke wabakhipha baphosele eceleni ukuthi hayi kakumelanga babe khona, njalo kumele basebenzele uhulumende okhona khonapho ngaleso sikhathi. Akumphendule ngamafutshane sibili khonapho.
Yube angazi ukuthi umfowethu uthini, kukhanye ngani kunzima, mhlawumbe kuyabe bekhona ukuthi siqeqeshe indaba leyi ngendawo eziphezu ngoba mbonani indlela akubeka ngayo yindlela etshengisa ukuthi yena akakayicubunguli kahle le ndaba, njalo akazabona ukuthi kulomahluko phakathi kweZANU-PF lohulumende. I think mbonani khonapho yikho silodoko khona olukhulu kakhulu. Laba bantu kufanele babe lamandla Dube okuthi nxa uhulumende phambanisa bamtshele uhulumende ukuthi hey wena muntu, hey lina bantu abakuhulumende selilahleka kuhanjwa ngalolu hlobo hatshi ngale ndlela elihamba ngayo. Ngingathi lina basebenza ngaphansi kukahulumende ikwehlile kukwazi ukuthi zona vele zembangazwe zinjani.
Baba Umlalazi, umphendulo khonapho uyamuzithi utheni ubaba uSibanda?
Ya, ngiyamuzwa umhlonisa uSibanda, kodwa-ke into zindila zikhulumayo. Mina engikhuluma ngayo ngikhuluma ngohulumende, angikhulumi ngebandla le-politics. Ngithi mina induna, mina ngihlala khonapho eplam, induna yami ubaba uMasenda ngithanda ukuthi ngiyichaze kahle ukuthi mase ngimbona sigqoke iregalia ye-MDC noma iregalia ye-ZANU-PF ngiyabe sengimlahleka. Mina ngikhulumela ukuthi ma kuyi-government noma iyiyona le kababa uSibanda ma isingena embusweni, ngiyabe ngazi ukuthi ma iza la eplam kuthiwa kune-government kumele kuhambelane amakhosi ethu ne-government kungabi ne-friction. Into esiyitshoyo ngoba ungananzelela khona manje siya ku-election. The confusion is vela kuma-political parties. It's not coming from induna zona ezisikhuluma ngazo. Induna i-expecta
thina besikhuluma nge-Afro Barometer ebingakhulumi ngohulumende. Ibikhuluma ngani?
What
mina i-politics engikhuluma ngayo i-politics esebenza the day nasikhuluma namhlanje into eyiyo esimele thina singabantu engivumelana ne-Afro Barometer ukuthi induna zethu zingabotholakali sezigqoke ama-regalia e-political party. That's what I'm saying. Ngithi mina induna zethu mina mazila induna ifana nomongameli. Ma umongameli ubabuchamisa ma ungathiwa namhlanje umongameli wezimbabwe akabi umongameli wephansi ike siba yimongameli elizwe. Okwamanje umongameli wephansi. So ubaba uMnangagwa naye ma emela esiya eZANU-PF headquarters umela ibandla lakhe, but ma seyi-president welizwe ma ifika la eplamtik kunenkokheli zamakhosi yizo ezikhokhela la sihlala khona thina abantu bamnyama. So thina sichaza khonoko ukuthi i-Afro Barometer ilahlekanga ma ithi amakhosi ethu engadonswa ngamakhala ngama-political parties.
Lapho lizwe uMnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ezombusazwe elo dokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance, bexoxa loGibbs Dube we-Studio 7. ngomgqibelo elemelika lizabe linanza ilanga lesehlakalo sokuhlaselwa ngamalucatsha sikampandula 11 ngomnyaka ka-2001 esibizwa ngokuthi yi-9/11. Amalucatsha awe-Al-Qaeda awuyisa indizamchina ezimbalwa zabhidliza izakhiwo ezilohlonzi ezigoqela i-World Trade Center esedolobheni le-New York, isigodlo sebutho ese-Pentagon lakwezinye indawo. Kusika sika-9/11 kwabulawa abantu abangabazinkulungwane ezintathu, 3,000 elizweni lonke. Owayengumongameli ngaleso sikhathi uMnumzana George Bush wathi abantu abenze lokhu ngababedlelana lele Iraq lele Afghanistan lapho okwakubusa abesitaliban. UBush wahle wasungula impi emazweni lawo mabili. Kwathi ngokungena kukaMnumzana Barack Obama embusweni, wenelisa ukuzingela owayengumkhokheli wamalucatsha awe-Al-Qaeda uBin Laden wamthola kwele Pakistan lapho abulawa khona libutho leMelika. Namhlanje umsakazo we-Studio 7 usungula indaba eziphathelane lalolu suku luka-9/11. Sizalithulela okwehlukeneyo kuze kuyefika umgqibelo. Namhlanje uGibbs Dube uxoxa loMnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe osehlala eDallas, Texas khonapha eMelika.
September 11, 2001 waye ngumnyaka olapho indizamchina ezazidrayiva ngamajaha la ayengathi alwisana le-America ababizwa ngokuthi ngama-terrorist abathatha indiza bayisebenzisa njengohlamvu okwakungazange kubonakale ngaphambili ukuthi umuntu uyathatha ifremachina ayisebenzise njengohlamvu ngoba iba lohlamvu olukhulu sibili kakhulu ngoba nxa idubuka laphana iduka le-petrol yane phakathi kwayo lokuba yiyo kwayo idubuka abonakala izinto ezinkulu kakhulu. Amajahala ayezinikele wona ukufa lokho kuthiwa ngama-suicide bombers. Ngiyakhumbula ukuthi ngaleso sikhathi mina ngangisuke lapha phakathi kwenyanga ka-August ngibuyela eZimbabwe ngisiya khona ngale khaya. Kwasala lokhu kusenzakala ngo-9/11 mina ngingakaphenduki ukuthi ngize lapha eMelika njalo.
Bawu Mthombeni, singathi iSeptember 11 le yaguqulani ebantwini beMelika njalo labanye abantu emhlabeni wonke jikelele.
Ukwenzakala kwakho lokho singathi impact yakho kwakuzwakala ngathi la ukhonapho lapho kwenzakale khona khonapho wena ukhona le eZimbabwe ikakhulu thina esasisuka lapho uzama ukucabanga ukuthi usuke lapha kade ulapha usemsebenzini usithini kuzathini usuzathini uzawanelisa yini ukuphenduka uphinde futhi ungenela ngoba umhlaba wonke wahle wahlokoma khonapho umhlaba wonke wahle wahlokoma khonapho. Kwahle kwazwakala ukuthi sekulempi sokuqalela impi iyazwakala sibili yona le impi ephele kuyona le viki ephelileyo ye-Afghanistan iyayiqalisa ngasona leso sikhathi esika-2021 kuzama ukuthi kulandelelwe labo abalungise ukutshaya i-Twin Towers izitezi zangkhona leziyane zinde eze-New York abafaka ama-fremachina betshaya khona lapha. I-impact yakhona yezwakala umhlaba wonke wezwakala sibili ngoba thina esasiseZimbabwe i-TV yayivula kanye emini yantambama ubusu siyakhona uyekhangela ukhangela intuthu leziyana ukhangele ukwenzakala laphana okwakusenzakala okungama-extracts e-CNN.
Mnumzana Raphael Mthombeni udabuka eZimbabwe lapho-ke limuzwe ixoxa loGibbs Dube we-Studio 7 eseDallas, Texas khonapha eMelika. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu. Lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voanjebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.